Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumiguru 29, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kumwedza kukesha zvive kuti izvo inflation vakura kwete, asi kuti munhu ongane mari yake mubhengi unogona kuwithdraw otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplastic money kana kuti
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga munyika.
Kuzwa kwemafuta epeturu kunoshungurudza zvikuru sei, kunyaya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichisvitswa nemafuta iwayo epeturu nedizeri, uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi peturu nedizeri, saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo.
Mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rondo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Muka dzofa nekushaya mvura nechikafu kuhange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematanho ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari munyika pamwe nekugadzirisa zvinhu mumabhanga nemisika yemari. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gavhuna webhanga iri zvakare varisa chigaro vekomiti yebhanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yeMonetary Policy Committee Dr. John Mangudla vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vachitaura mushure memusangano wekutanga weMonetary Policy Committee, vaMangudla vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga muna mari inokwanira munhu wese, ndo saka vatora danho rekuunza mari itsva.
Tukisa mari itsva kuma banks kuti yosangana muchete nema bond notes zvangofanana ikara yacho yese, chekuti panga pakanzi bond panga pakasa bond panga vakamudzi pabudura chete zvakasa. Otherwise tukisa mari kuma banks yema coins ma $2 nema pen paper nema $5.
VaMangudla vatiwo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market, vachiti matanho aya achaderedza mitengo yezvinhu.
Kuwedza kukesha zvive kuti izvo inflation vakura kwete, asi kuti munhu ongane mari yake mubhank unogona kuwithdraw otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplastic money kana kuti aite micro cash. Izvi zvakanaka nekuti izvi mapurisi anobva adzikawo pasi zvino kuti amwani anhu aite basa kutengesa chii mari izvi NPC yaitutumwa zvikona izvozvo. Chechipiri chabude imomo nechekuti izvo tiri kuti mainterbank market yedu ifambe zvakanaka, zvava izvo kuti tiri kuti tiise mari yeforeign currency kumabanks, tinotengesa kumabanks at auction price kutokuti chii
VaMangudla vatiwo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga, uye komiti yavo yatora danho rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika husimukire.
Mari iyoyo tirekuti tiite reuse it musystem kutiende kumaagriculture, redistribution of that money kuagriculture nekumaproductive sector of the economy zvokuti nyika isimukire dokuti tiite producing. Chisipo mumukwandu munyaka muno iconfidence levels are low ne production is low zvozvo zvakaita low, it means that nyika haisungi zvakanaka. Saka totishande as MPC se bank kuri Zimbabwe kuti basa nenyika yese Zimbabwe kuti kudzire
upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora, makambani makumi mashanu chete ndiwo ane zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari iyi. Munguva pfupi yapfuura, RBZ yakavhara maakaunts emakambani akaita seSakunda, Croco neAccess Finance, achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwo aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema. Sachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika reBankers Association of Zimbabwe, vaWebista Rusere, vati semaonero avo Monetary Policy Committee yabuda nematano akanaka chose.
Zvatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti Monetary Policy Committee yakushanda neReserve Bank yedu, ichishanda nevamwe maadvisors vari kuPAC, ichishanda nemabankers nemamwe maindustrialists, kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya yeproduction. Production agriculture, production my industry, and production my services. And haizvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana, chichatora nguva shoma chigadziriswa.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose, sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matano anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi hwenyika, sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority razivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wemafuta edzimotokari rwendo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Izvi zvasiya rita remafuta epeturu rave kutengeswa nemadhora 16 ane masendi 15.5 richibva pamadhora 14 ane masendi 15.5. Dhiziri rakwirawo mutengo kubva pamadhora 15 ane masendi 64 kuenda pamadhora 10.5 ane masendi 44 parita. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa uku kunorevawo kuti mitengo yezvinhu zvose ichakwirawo, izvo zvicharemera veruzhinji.
Kukwidzwa kwemafuta epeturu kunoshungurudza zvikuru sei, kunyaya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichisvitswa nemafuta iwayo epetrol nedizel. Uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi, zvinoda futi petrol nedizel. Saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo. Asi kana ndakutaura ndechekuti muzvimavhiki zvapera iyo zera, Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakatanga kuti vari kure nepetrol nedizel vanenge vakubhadhara mari yakawanda. Indaiva kubhinga vhiki yapera. Saka ndinofunidzira kuti mitengo yaikoko inenge yatowedzera zvisingaiti, pamwe dhizel rato kuma $19, petrol yakuma $17-18. Saka zvichireva kuti vari kurewo nemaguta vachanyanya kuomerwa zvikuru nekukwira kuti.
Zvii zvikuru zviri kunyanyaita kuti mafuta aya aramba achikwira? Tiona kuti pamwedzi pega pega ari kukwira katatu kana kana.
Inyaya yekuteera dhora rekuAmerica rakanzi harifani kunge richishandiswa kutengeseranwa munyika munomu. Mafuta aya anotengwa nemari dzekunze kwenyika. Vanotengesa mafuta vakanzi ngavachiendawo pamusika kunotenga ipapo mafuta. Saka inyaya dzekuteera dhora rekuAmerica. Kwozoitawo kuti mitero yamafuta yatingati yefuel iri munomu, mafuel taxes ari munomu, akawandisawo zvekuti ndiwo amwe anokonzera kuti mutengo ukwire zvisina maturo.
Tinoona kuti panokwira mitengo yemafuta edzimotokari, zvinhu zvakawanda munyika zvinokwirawo. Zvii zvamungatarisira kuti zvingashandukawo mitengo nekuda kwekwira kwemafuta uku?
Zvizhinji zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo kwezuva nezuva. Zvinotangira pamichovha inoendesa vanhu kumabasa, zvinotangira pa chikafu chinodyiwa navanhu uyezve nezvimwe zvinhu zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo zvichawedzera mutengo. Saka tinotarisirawo kuti michovha inoendesa vanhu kumabasa inenge yawedzera mutengo. Tinotarisirawo kuti zvinhu zvakaita sana chingwa nezvimwewo zvinogadzirwa kuindastry zvinenge zvawedzerwa mutengo, nekuti indastry yacho iri kushanda nepetroli nedizeri, nekuti hakuna magetsi.
Kukwidzwa kwemitengo yemafuta uku tingaona here kuchibatsirawo kurerutsa dambudziko remafuta?
Dambudziko remafuta harirerutswe nekukwira kwaari kuita, nekuti chinhu chiri kutonetsa chaiko chaiko ndechekuti makwidzirwo ari kuitwa mutengo uyu, kana kuti makontrolerwo ari kuitwa mutengo wefuel, ndiwo ari kutoita kuti mafuta anga achishayika.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates for Earth rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mhuka dzesango nesangano nehurumende panguva yemhuka dziri kufa nenzara pamwe nekushayikwa kwemvura. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wesangano reAdvocates for Earth Valenin Tinashe Chisaira vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo harisi kufara nemararamiro ari kuita mhuka zvikuru sei kuHwange National Park, uko kwavanoti mhuka dzakawanda dziri kufa nenzara pamwe nenyota zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rino kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vachisaira vati havasi kufara kuti magweta avo pamwe nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka kuti dzisaitirwa utsinye reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vakarambidzwa nebazi rehurumende reZimparks svondo rapera kuongorora mararamiro ari kuita mhuka kuHwange National Park.
Dambudziko zhinji ratiri kutarisana naro nderekuti mazuva ano ekushayikwa kwemvura, ekushayikwa kwechikafu, especially zvinokanganisa vanhu, zviri kukanganisawo mhuka especially dziri muNational Parks. Pedzezvo pane nyaya yekuti yemabatirwo ari kuitwa mhuka nemapoka kana kuti masangano ehurumende anofanwa kunge achichengetedza mhuka idzi dzakaita sana Zimparks.
Nekuda kwekufa nenzara kwavanoti kuri kuita mhuka, vachisaira vanoti vave kuronga kufamba kubva kuHarare kuenda kuHwange vachipemha mari ichashandiswa mukutengera mhuka idzi dziri kufa chikafu.
Isusu sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka tatakaronga kuita kufamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pemhuka dzedu nematambudziko adziri kutarisana navo, uyezve tichitraya kutsvagawo mari kana kuti chikafu chinokwanisa kupiwa mhuka idzi.
Kunyange hazvo vasina kutipa huwandu hwakati tsvikiti, vachisaira vati mhuka dzafa kuHwange nedzimwe nzvimbo dzawanda zvikuru kubudikidza nekushaya chokudya pamwe nemvura yokunwa. Vachisaira vanoti mhuka dziri kutadza kugara zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa mhuka kubudikidza nemabasa ari kuitwa nevanhu anosanganisira kucherwa kwezvicherwa.
Mashandiro atiri kuita sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka nedzenharaunda tiri kuona kuti kuarea yakaita seHwange kuri kuzara vatinoti vaya vanochera marasha macoal miners vari kupinda makore apfuura vari kuita vachiwanda kupinda kwavari kuita munzvimbo yeNational Park. Pari zvino sesangano tinotori necomplaint yatakatowanda kubva kune community parimwe dunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuru atoti magrazing areas pachirungu. Saka nyaya dzeswari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana Hwange.
Zvichakadai, imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzemhuka vaEvans Ndadzungira vatiwo havasi kufara nekutengeswa kuri kuitwa nzou dzichiri diki nehurumende kunyika dzakaita seChina vachiti mhuka idzi dzine mukana wekufa kana dzinge dzaenda kunyika idzi.
Hurumende yakatengesa mababy elephants kuendesa kuChina, asi isusu sesangano redu taita utakurudzo zedu handiti taona takaona kuti zera remaelephants ayo achiri madoko zvekuti akatransferwa kubva muZimbabwe munoona dzimwe nyika, survival yavo inonetsa. Asi iyo veZimbabwe National Parks vakati iyo asi mababy elephants they are sub adults, ndipo pakazoenda vanhu veSPCA vachida kunoassessa the condition yemaelephants acho. That's when they were what ndipo vakarambidzwa ita sei access kuti vaone zvakaita. Sanopa itwa kuti transparency hapana kuti mababy elephants akaenda here kana kuti chii, masabhadha asaitaurwa nevanhu vechi vezimparks. So ndopane nyaya yedu yekuti maissues akadaro anofanira kuva ari transparent kuma stakeholders ese ari involved nyaya dzemhuka, sezvikatasa vanhu SPCA ndo vanoona nezvemararamiro emhuka ende vakaramidzwa kuti vaone kuzondovandira zvekodzero dzemhuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezimparks sezvo mutauriri wesangano iri vatinashe farao vati vari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekushanyurwa kwenyika vasimangaliso Ndlovu pamwe negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Wange National Park ine zvuru nezvuru zvemhuka dzemhando dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yaisa vashandi vanonunura munguva yenjodzi pamwe nemauto ayo kuti vatsvage vanhu mudzimba dzakaparadzwa nemafasha memvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda, izvo zvakakonzera kuondomoka kwepasi. Izvi zvakasiya vanhu vangangosvika 10 nevatatu vafa. Bato riri kutonga muChina reCommunist Party ratanga musangano waro wanga wakamirirwa kwenguva ndefu we4th plenum. Musangano uyu unoitwa kwemazuva mana uye uri kutarisirwa kudzika shanduko dzakakomba dzichashandiswa kwemakore akawanda achatevera uye kuziya nyaya dzinobata Hong Kong nehondo yekutengeserana iri pakati peChina neAmerica kwemakore maviri. Mutungamiri wehurumende yeLebanon vaSaad al-Hariri avari panomana nzombe munyaya dzezvematongerwo enyika vazivisa nhasi zvekusiya kwavo basa. Izvi zvaitika mushure memasvondo maviri ekuratidzira kusati kwamboonekwa kwevanhu vari kuda shanduko mune zvematongerwo enyika. Apo dambudziko reupfumi roramba richinetsa, vashandi, vashandirwi pamwe nehurumende vave kuwirirana kuti nhaurirano chete ndodzingakwanise kupedza mamwe matambudziko aya. Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vanoti vari kuronga musangano weTripartite Negotiating Forum uyo unounza masangano matatu aya pamwe chete kuti patangwe nhaurirano. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nzenza vanoti zvichitevera matambudziko atarisana nevashandi zvikuru panyaya dzemihoro, vaona zvakakosha kuti paitwe musangano weTNF mwedzi uno.
Tine yatinoti Tripartite Negotiating Forum iyo yakaapurovwa ikasainwa naPresident musi wa5 June gore rino. Iri bato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi, vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi, nevanomiririra government ndevapi. Anenge achicheya iyo yatinoti Tripartite Negotiating Forum dini tine cheya. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno kuti tigare pamwe chete tese tiri patable imwe chete kuti zvechokwadi kana zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kudai. Zvodzika sei uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno.
Kunyange hazvo Dr. Nzenza vari kuti vakatotumira matsamba ekukoka vashandi nevashandirwi musangano uyu. Masangano akaita seMCOS, Zimbabwe National Chamber of Commerce neZCTU anoti haasati awana matsamba aya. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vane zvakawanda zvavanoda kuti zvizeiwe musangano uyu kana waitwa.
Nyaya yemasalaries, nyaya yemitengo yezvinhu, tiri pakati pekuomera sevashandi, saka tiri kutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kuva iri pamudariro wekutanga. Taona hurumende ichingoishuwa mitemo kana kuti mapolicies asina kumbozirauya kuTNF. tiri kuona ma structural instrument anongounzwa na minister we finance nguva dzuva nezuva. Tutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kutouya kuti izvozvo zviri kuaffecta upenyu hwedu, asi zvinongoita zvisina kutaurirwa sei. Zvinoda kunzwisisa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanotiwo vashandirwi vane zvakawanda zvavanoda kuti zvipinde mudariro.
Isu zvatinofungiri zvakakosha ndezvenyaya dzeupfumi, nokuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka muekonomi umu. Tiri kuona kuti hatisi kuita progress. Pane some policy interventions dzakaitwa naminister of finance vachipromisa kuti zvinhu zvichazenge zvakanaka. Zvichitarisira kubva kunana ndofunga kunana July zvichiuya kuno kumberi kuna October, asi hatisi kuona chiri kuratidza kuti chiri kuimprova. Tikatarisa mafundamentals atingati akakosha, hatisi kuona improvement. Tikatarisa exchange rate iri kuramba ichidonha. Tikatarisa inflation, tikatarisa nyaya dzemagetsi munyika, fuel hakuna, mvura hakuna. Saka zvinhu zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hunge huchienderera mberi huchifaya hazvina kumira zvakanaka. Saka hatisi kunyatsoona progress. Saka tinoda kudiscussa kuti chii chingaitwa kuti tione progress nyaya dzeupfumi hwenyika idzodzi, kuti tiise musoro pamwe chete, government, business nemalabor union.
Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo musangano weTNF panguva ino unogona kupomodza kusawirirana kuri munyika.
Zvakakosha nokuti vanhu ivava ndo vanoongorora nezveikonomi yose zvevo. Saka vakakosha kuti vagare pasi vachitaurirana nguva nenguva. Pane paitika matambudziko akaita sei, kana vari vanhu vanoda kubudirana pachena uyezve vane unangwa hwekuti nyika iinde mberi, vasiri vanhu vanoda kungoti dee side rangu rabudirira revamwe richidonha.
Nyaya iyi iri kuuya apo vashandi vakawanda vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Sangano reZimbabwe Statistics Agents kana kuti Zimstat rinotiwo muna Gunyana mhuri ine vanhu vashanu yainge yave kuda mari inosvika pamadhora mazana masere nemakumi masere nematatu kuti ikwanise kurarama. Asi nekukwira kwezvinhu zvinosanganisira magetsi, mafuta ekufambisa dzimotokari, zvekudya nezvimwe, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inodiwa nemhuri ine vana vashanu yatowedzera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kuyambira nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Eswatini, Madagascar, Malawi, Botswana, Zambia, Mozambique, South Africa neNamibia kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika idzi dzichange dzichipisa zvakanyanya. Nzvimbo idzi dziri kutarisirwa kupisa zviri pakati pe30 degrees Celsius ne35 degrees Celsius. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze reMet Department vaTeach Zinyemba kuti tinzwe zviri kuitika.
Tichange tichiona iyo yatinoti kupisa kwakanyanyisa uku kunonzi pachirumbi heat wave. Taona zvakare kuti muongororo yedu matemperatures anga akakwira chaizvo kunzvimbo dzakati pararirei. Asi tiri ipapo tikade kuti musi wechipiri kusvika musi wechitatu tikutarisira kuti kuchaita kuti matemperature yedu kana kutipisa iko kuti dererei kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nemakunana maTebeleland South, nekunana maSengoko, nekunana Bulawayo Metropolitan Province. Tikutarisa kuti bat matemperature zvedu achati decay.
Ko vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kubva kuzuva iri?
Mai mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kuti muviri unge uchiita mvura iya. Tinoziva kuti kana kuchipisa kudai so tinoita dikita chaizvo, asi ukaramba uchimwa mvura zvinobatsira kuti miri kuti tonhorere zvishomanana. Zvakare tinokurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya dzinenge dzakarerukira, kunyanyanyanya dzinenge dziri chena dziya idzi dzinobatsira kudzivirira kupisa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vapfeke nguwani dzakakura izvozvo zvinobatsira pakudzivirira pazuva iri rinenge richipisa kudai so nokugarawo kana zvichikwanisika mubvute nekushandisa aya atinoti maamburera izvozvo zvinokurudzirwa chaizvo musaragere vana vachitamba kunyanyanyanya masikati kubva patingati pane zuva ripaya patinenge rakurova nhongonya kusvika kunana 3 o'clock musanyanya kuregera vana vachitamba panze nekuti ipapo zuva ndipo parinenge richinyanya kupisa saka tinozoona kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti vanhu varasikirwe nemvura yemumuviri iye zvinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvinoda kupindirana nekupisa kunenge kuchiitika
asi chii chaizvo chiri kupa kuti kuite zuva rakadai iko kunyika dzekuchamhembe kweafrica tichitarisawo nemuzimbabwe
chokwadi chaiho chandingade kutaura tinoona kuti mazuva anoita kungotaura kuti climate change ndo climate change kana kuti izvozvi zvino zvinge zvichikonzeredzwa neclimate change kazhinji kazhinji kana vanhu tichitaura nezveclimate change vanenge vachingozvinge zvichingonzi haiwa vanhu vari kungotaurawo asi tinozozviona kuburikidza nokupisa kunenge kuchiitikako zvakarewo nokuti kana kuti mvura yakunayawo kazhinji kazhinji unozoona mvura ichiine ukasha mugirikeni zviya zvokuti nokune zvivhura mahwe nokurohwa mheni izvozvizvo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change
mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze remet department vatich zinyemba vachitaura vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chelet's talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pafacebook page yedu yevoa shona nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika
tabet kuzimbabwe kunoku kuri kunyanya zuva ratikuvadza vedu vehati pamahwani
saka zviri kutaura vazinyemba izvi ichokwadi
ichokwadi zvisingaiti mumba hamusi kugarika mukutorwadza tinotya kuti kwakutodoka so tichaita kunge tichirara panze kuri kupisa zvakanyanya izvi ndani 2 days musoro wangu uri kurwadza uku ndiri kuchaya futi zvakaoma
saka mamboedza here kuti muende kuna chiremba kana kuti zvakamira sei
kuna chiremba uku machiremba chosuva pari isu kuti padhuzede nepari hapana machiremba ukangosvika kungosvika pasina vanhu saka tangota zvengozvirapo tega chingocheka zvemalovhela tonwa nekunombo yakawanda zvinhu zvandangoita tokuno kumoskito yawanda futi zvisingaite nini hangu ndiri muHarare nomwe sekuti wangu anambobhotora navarukaroi vari kuti kuri kupisa zvisingaita ndita kutoona kugara kurwizi kozi kumba hakuchagarike tango tikangomukawo tonotakura mapurese yedu takutoenda kurwizi kozani kwanyanyisa zvisingaite
hallo makadi henyu sister
aiwa tiri wadi makadi iko ikoko
zvitakanaka tiri kuno kupolokwane kusouth africa uku
kusouth africa kwakamira sei pamusoro pekupisa kuri kuita kunzoko
kupisa kuri kupisa stereki zvokutoti zuro nanhasi hawedza yacho haisi kukana kutomboita ndinoda kukurukura nezveupfumi hwenyika yedu zvokwadi hazvina kumira zvakanaka
taurai tinzwa
ndinotongoona sokuti komiti yavabiti yokuongororayo ichabudisa zvinhu zvakawanda zvisingabviri because mari dziri kushayikwa nenyika imari dziri kubuda idzo instead yekuti vatenge even mabhandeji chacho ekuzvipatara vakwanisi kana kutenga but just imagine kuti someone can hire jet yeka kuti 4 million for just a single trip but hamuna kana bhandeji zvikoro zvina kana even textbook aro kana one but vanonge vachiwesta mari
muri kutaura namukoma Agius Muvindi vari kucape town mukatarisa nyaya yanyanya kushata munyika medu inhau yeuori nezuro ndaiona vabiti varimo vachitaura maringe nenyaya yeuori ndakanyatsokuona kuti zveshuwa haisi nyaya yemasanctions yavo ya hondomora upfumi hwenyika yedu inyaya yeuori
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi bhanga guru renyika rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga emunyika mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rwendo runo nezvikamu zvinoita 10 kubva muzana tabatashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamina Chris Gande.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 29/4/2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Falo umuntu lo kefaka isigamba phezu kwebhuku elilokhu lidabuka. Liyadabuka uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi iformula yabo yoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kwathi yimiraki. But bakwazi nabo ukuthi ama-principles awemali. Economics vele awalungiswanga.
Uhulumende ubikwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2 $5 leyamatshe eyama bond coins kumaviki amabili azayo.
I-2 leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo ngeproblem lesilawo yamanzi ngalesa kulala manzi. So abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi amanzi angahluphi. Uzothi ungagcina isifentela ngabantwana lapha esikolo.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwa isikhudumezi esithiwa i-U2F ngesilungu. Indlovu ziqhubeka zisifa endaweni egcinelwa inyamazana zendle wange-National Park ngenxa yokuswela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usiba lukhulu webhanga lesizwe iReserve Bank umnumzana John Manguja uthi uhulumende uza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2 $5 leyamatshe eyama bond coins kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Uthe imali le entsha izasetshenziswa ndawonye leyama bond notes njalo ibhanga lakhe lizaletha enye eyisilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Umnumzana Manguja ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ngemva komhlangano lekomiti yemonetary policy. Uthe abantu sebezenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga njalo lo mkambo wensitha uzatshabalala ngenxa yaleli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Fana lo muntu lo kefaka isigamba phezu kwebhuku elilokhu lidabuka. Liyadabuka uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi iformula yabo yoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kwathi yimiraki. But bakwazi nabo ukuthi ama-principles awemali economics vele awalungiswanga. Kule bhesi kule cansi eliyabe lifazelwe yendlela liyendlalwe lyenzalwe ngaphansi ukuze kweneliseke ukuthi kube khona okuzayakhwa phezu kwalo. Hhayi ukuthi ngiphonge ufisa ukuthi ngoba utshintshe lokhu sokuzatshintsha lokhu no akusuke kufise lutho. Yabona kuyenzeka nje ukuthi nge-one week two weeks abantu laba abe-private market bahlakaniphe kakhulu okwenziwe i-government. So ungaphumuye kule kwisayidi bona baphuma bethu bafinda futhi enye formula yokuthi imali le igcinisize bona. So angiboni mina imilazi yangona angazi mhlawumbe ukuthi abayi-explain nje bayi-chainja befihle umphini. Uyakubona kakuhle ukuthi sebekwenzeka kuningi lokhu. Batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, kwehlule all the same. And kwakube mqondo omuhle ukuthi ukhithwe i-US but because ngoba i-US into yadiyenza ukuthi kuyenza izindlela eZimbabwe zidule. I-United States isinae funa ukuthenga ulutho ingathenge eZimbabwe. So akusela ama-export ingathenge eZimbabwe ngoba kuyofana ukuthi ithenge kubo okudura khona. Iqinise yathenga eNamibia ngoba i-rate labo lelo eNamibia lingafanani. So lezi mali zetulezi ezincane lezi esiloku sizama ukuthi sizifose zirenkani, angiboni njalo zizosiza ulutho.
Kuyini manje okuzayenza yehlule limali? Kungani ingasoze iqeda uhlupho lokusilela?
Isilinganiso semali ovalyemali ayidetemenwayo kufisa kwegovernment. Kunezinto ezingena khonapho ezifanana nale-politics, ezifanana nama-product eziningi ezinjengazenezo. Bona I think balokhu bedela lokhu ukuthi mhlawumbe kusasa i-politics izalunga, bese kusithi all of it. Okwamanje bakhava ngezigamba nje. Iyaphela le mali, wethu iyafuna bekafuni ngoba akuyingaye lokhu. Kuya ngokuthi ama-principles a-economics ahambelana ne-inflation, ne-product ethengiswayo, alungisiwe yini.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazo, bexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe yaqhubeka ihlaselwe isikhudumezi esikhangelelwe ukuba khona ize iyephela linyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Semphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
Iyithwevu izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abaningi when it comes to ukutshisa khona kuba expose emikhuhlaneni eminingi, njengokuthi omunye uyakwanisa ukuthi ephuma umula, abanye nje general umzimba uba weak, uyeswela amandla. Njengami let's take for example mina ngisebenze ebakery, it will be hot in the first place, ama-temperatures asebakery wona aphezulu, so ngizela-ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kuqalisa-ke ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Uyabona ukutshisa lokhu iyithwevu leyi ya-affektha kakhulu abantwana besikolo, njalo nge-problem lesilawo yamanzi khathesi akulala manzi. So abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi engahluphi uzethi ungagcina sifentela ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokutshisa okukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yonale edlulileyo ngenxa yokutshisa. Ubesithi angadla iloba iporridge kumbe irayisi uyahleka kukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi bazangipha amaphilisi kodwa bathi yikutshisa. Loba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu, lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu leli lizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolene Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha imikhuhlane, sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe lizakuna lonyaka.
Ukutshisa kuyasiafektha kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amagqubu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasiafektha thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu iinyawo zethu ziyavuvuka, ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yonaleyo yokutshisa. Nxa kungatshisanga kakhulu kuyabe kungela zulu. ende kathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kutshisa so kuyasi affecta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakobulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala okuhle kwaqondana loduko lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka. Amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola, lele Malawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Bathabile, kunjalo nje ingcwethi yezilwela ilungelo lenyamazana zenhlanganiso ye-Advocates for Earth ziveza ukukhathazeka ngesimo sendlala esiselizweni esibangelwayo kuguquka komkhathi osekuphazamisa impilakahle lenhlala kahle yabantu lenyamazana zendle. Sikhuluma nje kubikwa sekufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu 55 endaweni egcinelwa inyamazana zendle eYewange National Park. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba.
Lezingcwethi zithi okunye okwenza lolu duko lukhule yikuqheliswa kwendawo enjiwa amalahle sezinciphisa lapho kumele inyamazana zithole amanzi osekusenza inengi lazo zibulawe liphango. Enye yalezingcwethi oligqwetha eliphatheke kumsebenzi wokulondolozwa kwenyamazana zendle enhlanganisweni ye-Solidarity for Environmental Justice, umnumzana Lenin Tinashe Chisaira ulandisa kabanzi ngodubo oluseWange National Park.
We are facing a drought, you know, as a country and in many parts of Southern Africa. These are the effects of climate change. But there are quite a number.
Sibhekane lendlala elizweni kanye lamanye akusigaba sangezansi kwezekazi le-Afrika okubangelwa ukuguquka komkhathi, i-climate change. Kuningi okungenziwa kuphela nxa uhulumende engazimisela ukulalela okuvelela kwinhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondoloza inyamazana zendle. Kumele siqhube imisebenzi eyenza imvelo iphathwe ngendlela engasoze iphazamise inyamazana lozulu ohlala kulezo ndawo azizwisise ukuqakatheka kwazo ngoba esazi ukuba ziyamsiza. Okudingakalayo ukuzitholisa ukudla lamanzi lezo nyamazana eziseWange National Park.
Uchisayira uqhubekethi abembamalahle labo sebengena phakathi eWange National Park bephazamisa indawo ezitholakala khona amanzi.
The major threat to wildlife nowadays is the expansion of the human habitats.
Osekuludobo edabeni lwenyamazana zendle ngabantu asebeqhuba imisebenzi etshiyeneyo efana leyokwemba engena lapho ezihlala khona. Ngoba nxa umuntu eqhuba imisebenzi yokwemba ushabalalisa indawo enkulu okuyikhona kuhlala inyamazana hatshi ezinkulu kuphela lezincinyane, kusitsho ukuba kuyabe kulokudonselana kulokhu okutholakala kiyo.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kombiko othi kufe amachumi amahlanu lanhlanu endlovu 55 zibulawa liphango eWange National Park kunsukana esanda kwedlula. Omunye wabasebenzisana labe Advocates for Earth kobulawayo uNkosazana Cinderella Ndlovu ulandisa ngase benqume ukukwenza ukusiza ekutholiseni inyamazana zendle amanzi eziseWange National Park.
Njengenhlanganiso ye-Advocates for Earth sinanzelela kakhulu uhlupho inyamazana zethu zeganga ezikhangelane lazo, ikakhulu ngesikhathi sendlala ziswela amanzi, ziswela ukudla. Njengeqembu, imizamo yethu esifisa ukuthi siyenze, sifisa ukuthi sibe lohambo oluzasuka eHarare luze lefika eWange oluzaba ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha. Kulolu hambo sabe sihamba sifundisa abantu njalo siqoxa izimali ezizakuya ekuncediseni ukwendliwa kwalezi nyamazana eWange National Park.
Lezi ngcwethi zithi amalungiselelo ohambo lwamakhilomitha angamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo besuka eHarare ukuya eWange National Park asekusibanga esiphezulu njalo sebengamachumi amabili lanhlanu asebeveze isifiso sokuphatheka. Asenelisanga ukuthola imbiko yabezimpacts ngalolu daba njengoba isikhulumeli salolu hlangothi umnumzana Tinashe Farao besibikwa siphandle kwelizwe. Sehlulekile njalo ukuthola icele lomphathi ntambo wezokulondolozwa kwemvelo lokwethekelelwa kwelizwe obengasabeli umakhale khukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle okhulumayo ngoMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi? Ofisa ungena kuhlelo, thumela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma enkundleni yokukhulumisana yobelenjini eyaFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebanon umnumzana Saad al-Hariri wazise ukuba usetshiya umsebenzi ngemva kokubhekana lokutshengisela kwamaviki amabili abantu besithi bafuna inguquko kahulumende wakhe ogcwele inkohlakalo. U-al-Hariri uphume kumabonakude sethula lesi saziso esithi usethumele incwadi kumongameli Michael Aoun. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ubike ukuba ulusizi ngokulahlekelwa kwelizwe ngemva kokubulawa kwabantu abangamachumi phose ayisikhombisa 67 lokubhidlizwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbalwa. Lokhu kwenzakale ekuqhamukeni kodlakela edolobheni le-Adama esigabeni sabakhuluma ulimi lwe-Oromo olunakekelwa ukuba ngoloku chasana ngemihlobo langenkolo. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo okudanisayo ukuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba Mr. Gandhi lokhu akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinja yelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa siqilwa ngabantu. Ngoba ukunje kathesi soku-affecta izinto eziningi, umpupu wonke ukhwelile. Ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi, nomthova la usukhwelile. Into zimzima sibili, angazi waye elize linganele ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sesithwele nzima amazimbabwenzi, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphongu-trigger ini. Ngiyakwazi baba, indlala into ebuhlungu kakhulu ngoba umuntu uthunywa indlala. Bathi ngesilungu an hungry man is an angry man. Anjibabe sithina abesilungu lapha ngoba uyabe usuzondile, usulambile, ususilutya kuthini. Usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho, ngoba lapha sekuthengisithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ikuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizitolo lapha kunzima mntayo kababa, ngoba
kwesinye isikhathi zikhwela zikhuphuka nsuku zonke. Namhla ungathenga ulutho soyikhona kathi unga-20 mile, so kumele uthi uthenge into zonke ozifunayo ngoba ungayigcina sasivuke ingasathengi lutho, sithenga okulutshwane. Mina ngibona nguhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abaku-diaspora, yibo abaloku besponsa abantu ngapha, abantu bengaboni ubuhlungu. Kodwa nxa ungela muntu oku-diaspora awuphila nzima kakhulu. Kunje songikhuluma ifiwe likhuphukile izolo, ikhwele izolo, so which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga elizwe ikhanya isehlula.
Umphathintambo wasithembisa efika uthi ube lamachinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asika ubona ukuthi uzamane kule transitional stabilization program, kodwa ayika siniki esingakuthi abantu abasahlupheki, abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika bese beligcina.
Uhlupho lwama-rate, abantu bangathunyezela imali kumbe irandi kumbe i-US kumbe i-pound, wawo uyabe lokho elibambile engafuna ukulitshintsha imali yokuthi irethiwe. Ekhohlwe ukuthi lokho irating hawa bengamnika lokho singamabhondi lokho siku 200 lokho sikubani, but ibona ama-shop i-price yabo babe lokho bemultiply nge-USA yona leyana nxathi into ibiyi-1 US uyabe lokho ethenga nge-1 US, yena kapho bona bakunanzeleli khonoko. Yikho bona ama-price ikhuphuka nsuku zonke ngoba irating hawa le price iyatshintsha kakhulu, laba abangathunyezelwa abahola khonapha ibhondi ngoba iyabe ingatshintshi ipay yakho ilokho ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alichumi lasithupha, i-$16.67, kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende useyabele kungelambadalo iziqindi eziyisikhombisa zesigaba zeMatabeleland North inhlanyelo yomumbu amabele lomvundiso. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lwezokulima esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi iziqindi zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ulenhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyo chinda ababhadali lutho abalimi. Kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le tractor ezabalimela i-1 hectare labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sokusithi laba abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isakeli lodwa lika compound, isakeli lodwa ele ammonium nitrate fertilizer ukuzalisa. Sikhuluma nje ama GMP depo onke eMatabeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni, sikuthi ngama-small grains, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lo nyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane, ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngehlandla lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari February March, kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbitho. Nxa kuthiwa liyaba lilutshwana kwesinye isikhathi kithi kutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba, kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spells, lapho esiba mhlawumbe la maviki amabili amathathu amane izulu lingani okuyakwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazibili inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njengoba lunyaka singazange silime. Asazibhela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka. Kunge labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbe lizana ngoba ifertilizer masingayiphiwa. Ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu. Alathi singafisa ukuthi mbe ngabantu ihulumende ingangenela isibe lamadona esinike inhlanyelo kumbe silungisele lekwenze nezilimo igodi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo ohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye lentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngifuna ukuhamba ngilamali gidigidi ngenyawo ezidabukileyo ngumfo kamajayivana esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lamo majayivana. Singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende ubekwa iza kwethula imali entsha isilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama bond coins kumaviki amabili azayo.
amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwe yisikhudumezi esithiwa yi-heat wave ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.